takava negungano rakakura zvikuru ramaZimbabweans rakaitirwa paZoom. Takabatsirwa kuronga naMaiguni kana kutete Cassandra Svanda vanova vanomiririra mapato akati wandei anomiririra zvizvarwa zvokuZimbabwe. Ndovakatibatsira kuunganidza vanhu sezvo ndataurira takaita paZoom. Pakava navanhu zvizvarwa zvokuZimbabwe zvinosvika zana nomurakudziro. Saka kwakaungana vanhu vakawanda zvikuru.
Muri kuti kwakaungana vanhu vakawanda vakapinda mumusangano uyu zvinoratidza chii? Tingati here vanhu vakutarisira remangwana rekunge vazoshaya?
Kuungana kwavanhu vese ava kunotaridza iko kuti izvo vanhu nyaya dzefuneral cover neSahwira International Plan inova ndiyo funeral cover yatiri kutengesera nyaradzo kunoku chinhu chiri kutarisirwa navanhu, uyezve vari kuda kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Isusu takanyorerana gwaro nenyaradzo nekambani yedu iri kunoku, tikapiwa contract yekuti tivatengesere Sahwira International Plan inova plan yefuneral cover yakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Saka vanhu vanga vaungana kuti vanyatsokunzwisisa kuti funeral cover iyi inofamba sei. Ndosaka vanhu vakaungana. Tinofara zvikuru negungano ratakava nawo, uye musangano wacho wakagachirwa zvakanaka zvikuru. Tikava nenhoroondo yakanaka nokutsanangurira vanhu kuti plani inofamba sei.
Zvakatambirwa sei nevakapinda mumusangano? Tichiona kuti kazhinji muchivanhu chedu vanhu havanyanyoda kutaura nenyaya yerufu kana kugadzirira nezverufu ruchauya.
Mubvunzo mukuru wamauya nawo vakandemiri, nokuti izvo tinoona tese tese kuti zvokutaura kwamaita zvinonetsa kuvanhu vatema kuti titaure nyaya yerufu mumhuri dzedu kana kuti mumakungano edu atinawo. Saka chimwe chinhu chikuru chatinoitira zvatinoita izvi sokugamuchira kwatakaita kondirakti yedu nenyaradzo, kuitira kuti patinenge tichitotaura navanhu apapa tinenge tichitovamanikidza kuti vafunge nyaya yerufu. Sokutaura kwamaita rufu runouya kuna ani nani, tese tinoziva kuti ndo nzira yedu, hapana maitiro. Saka tinoda kuti vanhu vawane nguva. Kazhinji tinokurudzira kuti pava nebaba namai kuti vave vachiterera vachibvunza mubvunzo muprocesi iyoyo vachitowana mukana nenguva yokuti chivaongorore kuti zvinozofamba sei kana umwe akashayiwa. Tiri kure nokumusha, tiri muno mudiaspora, hatina vanhu vakawanda wokuti vangatibatsira nemafuneral expenses kana pakava norufu. Ndokusaka izvo muchiona kuti vanhu vanozotanga kuita magofundme aya atambota.